chekutanga vacho vakandemere nevakatirira vose ndinoda kuti nditaure izvo ndichiti taita dambudziko muno munyika yedu yezimbabwe dambudziko iri riri pakuti tine vanhu vanofunga kuti ivo kana kuti vaane muono wekuti kana vakasangana nedambudziko ravasangana naro ringava rekurepwa ikoko kana kuti kurohwa havaende kunomhanyara kumainstitutions ehurumende anosanganisira mapurisa kuti ndo zvatasangana nazvo izvi asi vanomanya kune vatinoti ma-non-government organization but isedu tichiziva hedu kuti pamashandiro avo chaivo chaivo asi ma-non-government organizations asi kuti zvipoka zvinoshandiswa nebato rinopikisa remuzimbabwe zvinova zvinopiwa mari kunyika dzokunze kuti zvikonzerese mhirizhonga nekutaura zvakashata nekukonzeresa mhara patsitsitsi nemhirizhonga munyika yezimbabwe chii chinosaka kuti munhu anoti abatwa chibharo asi haaendi kumapurisa munhu anoti abata chibharo haaendi kumachechi kana kutsvaka umwe munhu waanozvishingisa kwaari angava murume wake kana kumukadzi wepanext door chero kuna madzibaba munoziva matina madzibaba vawandisa muno muzimbabwe muno muti wega wega uri mumataundi munomu unotori nechikereke iripo hapana kana kwavanokwanisa kuenda kunomangara asi vanomirira kuti mutori wenhau anoshandira kubbc agokwira ndege kubva ikoko kusvika agozovatsvaga muno mushure memaawa anokwanisa kuita makumi mana nemasere 48 hours anga atobva kulondon atovawana kuti ava ndo vakarepwa vakaungana vese kuita sokunzi vainzi kana vakarepwa vonzi endai panhamba yakati muchasangana nemutori wenhau wechirungu achaone wekuzoongorora nyaya dzenyu ipapo zvinhu zvisingatendeseki chero newokazvitarisawo saka imi munoda kuti hurumende yemuzimbabwe yava munangagwa igozoti zveshuwa kune vanhu vakarepwa iyo isingazivi vanhu vacho vakarepwa maybe kunze kuongwe chete wokuchitungidzaiyi ari kutaura kuti akarepwa asati aongororwa nyaya yake asi vamwe vose ava tingati vakarepwa sei vasina kwavakanomhanara
vamafume
nyaya iripo ndeyekuti kana munhu uri mutungamiri wenyika haumanyi kumberi uchiti dzava stage managed unoti nyaya ngaiongororwe president wemunhu wese mukutaura kana pane zvakaitika kumadzimai nokuti isusu senyika hatingawani makomborero kana tichishungurudza vana mai vedu tichishungurudza madzimai kuri kuti vashungurudzika tinofanirwa kugadzira environment yekuti vataure nyaya yavo haumanyiri sevatungamiri kuti muti munhu ari kunyepa usati wamuona kana kuti vaita stage managed usati waongorora vanhu vakapindirwa nemapurisa acho iwavo nemavanoti mauto nevamwe vakawanda wanda vanga vari mayouth vakapinda mumamita vakafamba vachiita zvavaiita vakakanganisa madzimai evanhu izvi zvinhu zvinoshungurudza nyika zvinoshungurudza pasi rese nekuti rape icrime yakakura and kuti muishandise munyaya dzepolitics munokonzeresa kuti nyika ive nezita rakaipa munokonzeresa vanhu kuti vave nehasha dzisingaperi munokonzeresa kuti nyika ishoresi kwese kudenga kuna mwari mudzimu yedu haifi yakakomborera nyika yakadaro kuri kuti madzimai ataura zvakadaro tinofanirwa kuongorora nyaya iyoyo pajekerere
toenda kuna vamugwadi ko nyaya yevanhu vakaurayiwa
panyaya iyoyo kupa kwevanhu yamuri kutaura kuti tine vanhu vakafa nyaya iripo ndeyekuti tikaongorora zvinhu zvakaitika paya zvakafanana zve zvakare nezvakaitika musi wa1 August munyika medu munomo vamafume vangawirirana zvavo nemi kuti of course zvombo zvizhinji zvinosanganisira na futi zviri kuhurumende asi tine nhubuwo nenyanya dzinova dzinowanikwa mumapato akasiyana siyana handiti ose chero nokumdc kwacho vari ko vanowana mukana wokuwana futi idzodzo dzinoda kuti dziongororwe vajonga kandemiri tisati takungurudha kuti aiwa masoja akapfuura vanhu akauraya kana kuti mapurisa akapfuura vanhu akauraya
chiripopo ndechekuti makuva takamaona vachamisa vakashanyirawo vakati okuchitungwiza kumbare nekupi vakashaika panguva dzakasiyana siyana
vamugwadi tiri kuona nyika dzekunze zvakaita sana America iri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano pakati pemdc nezanup f uye kukurudzira kuti mauto abviswe mumigwagwa kushungurudzwa kwevanhu kumiswe zvinhu izvozvi mungaona here zvichiita kuti zvinokwanisa kuti zviwedzere nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano vamugwadi
taari kutaura zvakanaka nguva yese vajonga kandemiri asi pamangotaura pakuti america demamuchindiona hasha dzangu dzatubuka asi regai ndingotaura mashoko mashoma ndichiti nyika inonzi united states of america haina zvainokwanisa kutaura kana kubufura panyaya dzemuzimbabwe because ndohonzeni ndo mara patetesi yakonzeresa mhirizhonga muno ndo inofanda vanhu vanokonzeresa mhirizhonga ndo inofanda kupokana kwevanhu muno ndo inopa vanhu mari kuti vanhu vagare vachirwisana nehurumende yavo
Ndiyo inomba vanhu mari kuti vanhu vagare vachitokodedzana muno umomo. America ndiyo yakaita zvirango zvoupfumi munyika ino yeZimbabwe kuti ZANU-PF ibude masimba, MDC ipinde masimba, muitike regime change kana kuti hurumende isiri pamutemo. Ndiyo inokonzeresa zvese izvozvo. Iyo inoda kutiudza zvekutaurirana. Zvatakatanga kutaura toga isu vamunangagwa titaura kuti ngatitauriranei tiite dialogue. Iyi vakuda kutiudza isu ngatitauriranei. Takambovaudza here kuti vaitaurirane ikoko. Trump zvaanonzi akaba maelection, takambovaudza here kuti gadzirai nyaya yenyu dzakadaiwo.
Vamakumadimura itinzwe. Vamugwadi vamurukana.
Makutaurira mabvita vamugadika kwava nenyu zvakuti zvekwava nenyu dispensation ima kutaura
sekutiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa